Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro Chivabvu 22, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Taverenga zvangu gwaro rakanyorwa navamunangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinesi vasakwidza mutengo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ese anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika.
Musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru, chikoro choga choga chichange chiri yatinoti center yekuti tiite yatinoti curriculum review.
Bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo svondo rino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo.
Takanga taziviswa kuti ngatisanganei maunion ese. Takanga tatopiwa matsamba ekuti kokwa kuti tiite musangano hauna kuzoitwa. Nanhasi hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Tanzwa munews kuti ndo zviri kuitika.
Asi vamwe varayiridzi vanoti havana kujekeserwa nezveurongwa uhu nebazi redzidzo yepasi kunze kwekungonzwa nezvazvo munhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ose anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika. Vachinyora mugwaro ravo resvondo rega rega mubepanhau reSunday Mail, vaMunangagwa vakati hurumende inoziva kuti kune mamwe mabhizimisi ari kuramba mari yemunyika, kushandisa zvisirizvo urongwa hwekutengesa mari yekunze uye kuendesa zvinhu kumisika mitema. Vakatiwo mari yekunze inodarika mabhiriyoni 10 nerimwe chete emadhora ekuAmerica, US $11 billion, yakawanikwa gore rapfuura, asi iri mari isati yambowanikwa uye yakawanda zvikuru kudarika mari inowanikwa nenyika dzakawanda muSub-Saharan Africa, asi izvi hazvina kuita kuti dhora remunyika rigadzikane. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Asi tabatawo nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions vaEdi Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Taverenga zvangu gwaro rakanyorwa navaMunangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinesi vasakwidza mutengo. Vanoti ivo vanoda zvekuti vanoita zvemabhizinesi asi vachikwidza mutengo vanoda kukwanisa kuvasunga. Vanotizve avo vanotitora mari yokunze kwenyika inenge iri muno vachiibudisa kunze kwenyika zvisina mutemo vanoda kuvasungazve. Chokutanga chetinoda kutaura ndechekuti danho riri kutaurwa navaMunangagwa iro hachisichitsva. Zvakatomboitika muno muZimbabwe vamugabe vachipo vachiti mabhizinesi ari kukanganisa, mabhizinesi ndevari kuita mutengo ukwirire, ngavadzise zvichidini, vamwe vachisungwa. Asi zvetinoziva ndezvekuti kana zvatodaro kuti mabhizinesi anenge akusungwa zvichida zvavari kutaura vaMunangagwa, hatizowanizve mashopu medu muchine zvokudi zvinotengeswa. Tinodzoka zvekuna 2008 kuyapo kuti muzvitoro munenge musina zvinhu zvinotengwa.
Dr. Mahembe, ndingadawo kutarisa kuti hurumende inonzi yagadzira komiti yekuongorora vari kufungirwa kuti vari kubiridzira mukutengwa kwemari yekunze nemukushandiswa kwayo munyika. Izvi zvinogoneka here izvi?
Ina handioni komiti ichibetsera nokuti zvinotozikanwa. VaMunangagwa pavakapinda muna 2018 chinhu zvavakakwanisa kuita vakatotiudza kuti ndevapi vanhu vakatonyorwa vanonzi ava ndo vanga vachinzi vano externalize forex. Unokurira kuti vanoshandisa mari yokunze vachiibudisa muno muZimbabwe zvisine pamutemo. Listi iyoyo haina kwayakaenda nokuti izvo zvakatobuda ivo ndivakatozvitibudisira kuti ava ndomakambani ava ava ndovanhu vanobudisa mari dzisinamba mutemo saka zvitombodi komiti vanongodzoka kubepa iroro ravakambotipa iroro riyariya nokuti ava ndovaidi vaibudisa mari dzisinamba mutemo vapedza vobvunza Reserve Bank of Zimbabwe because Reserve Bank of Zimbabwe munhu wese anotenga forex ndio vanovamuziva kungobva ipapo hazvitombodi komiti zvingada kungoti ivo vamunangagwa vongotangira pavakapedzisira muna 2018 kuti vanhu vanonzi vanobudisa forex zvipa mutemo ndivanani makambani anonzi anobudisa mari yekunze zviri pamutemo ndehapi votangira ipapo hazvitombodi komiti maonero angu
ko panyaya yekuti zvimwe zvekudya zvipinde munyika pasina mari dzemutero munoona dzichibatsira here
panyaya yechikafu chinonzi chimwe chinopinda munyika pasina yavanoti tax yekuti chinobhadharwa kuzimura chikafu chichipinda pane zvinhu zviviri zvinoitika chokutanga ndechekuti kuisa chikafu kunze kwenyika chisinika bhadhari mutaxi iyo zvinoreva kuti chikafu ichocho chinenge chachipa zvinobatsira isusu tinotenga chitenga asi zvinouraya makambani omunhu anenge achigadzira chikafu ichocho zvinoreva kuti tinenge tatokwanisa kuti promote kana kuti kukurudzira nyika dzeizo dzinogadzira chikafu ichocho asi isu vedu vana vane mabhizinisi vanogadzira chikafu muno muZimbabwe tinenge tavauraya
avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaEddie Mahembe vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo svondo rino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo kana kuti curriculum review. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vakuru vedzidzo ava vachange vachipinda muzvikoro mangwana chipiri 23 chivabvu nechitatu 24 uye vachange varimo kwezuva rose. Vandoro vanoti vabereki vose vane vana vanodzidza kana vane vana vasingaendiwo kuchikoro vari kukokwa kuti vapewo pfungwa dzavo pamusoro peurongwa uhwu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vajonga ichokwadi kuti musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru chikoro choga choga chichange chiri yatinoti center yekuti tiite yatinoti curriculum review.
Chii chivandoro chinonzi curriculum review?
Curriculum review kuongorora kuti dzidzo redu riri kuenderera mberi zvakanaka here uye zvatiri kudzidzisa vana zviri paurongwa here. Curriculum yedu haizi kala chete, kala kangori kanhu kadiki diki pane curriculum yedu. Kala chinonzi continuous assessment learning activity, chinova chingoriwo chinhano checontinuous assessment framework. Continuous assessment framework inova iri baziwo reino yatinoti competence based curriculum. Saka vanhu ngavasafunga kuti kala ndiyo curriculum yacho yose. Kune zvakawanda zvatinenge tichitotarisira zvimwe zvisinei nekala.
Ndivanani vanotarisirwa kunge vachienda kumusangano iyoyo?
Tichiti vabereki vose vane vana vari pazvikoro nevana vasiri pazvikoro vose vane vana vanoenda kuchikoro ngavauye tikure tinzwe kuti vanokwanisa kutipo mashoko akaita sei, kuti tongorora sei nyaya dzedu dzedzidzo idzi. Ndozvatinenge tichitarisa. Saka isu nhasi hasikwanisa kutaura kuti chichavachataura vabereki kana kuti vanochengeta vana vanoenda pabereki. Tichatozokupai yatinoti feedback, totozokuudza kuti vabereki patakasangana navo musi wa 23 nemuna 24 vakatarira zvakati nezvakati nezvakati nezvakati.
Tiri kunzwa kuti kune vamwe varayiridzi vari kunyunyutawo pamusoro peiyoyi review yamuri kutaura nezvaiyoyi vachiti havana kugarwawo navo pasi kuti mushande pamwe chete zviri kuita kuti varambe review iyoyi. Munoti
aiwa havazi varayiridzi, varayiridzi vari kutovatori nesu, vakabatana nevakuru vezvikoro, vakabatana nevabereki, vakabatana nevana vechikoro, vari kungonetsa, vari kutiomesei musoro, vamuri kungonzwa vachitaura taura. Vatungamiri vevarayiridzi vasisiri varayiridzi, kuda vakamboita varairidzi kare asi zvezvizvi havasisiri varairidzi saka izvozvo zviri kunyanya kuitika muzvikoro havasi kunyatsoziva kuti zvakanyatsokumira sei vatungamiri vemabazi evarairidzi kwete kuti varairidzi vacho varairidzi vacho vatori nesu takatobatana navo tiri kutoenderera mberi nekuti isu titongorere dzidzo yedu tirambe tichipanana dzidzo yemhando yepamusorosoro
avo vange vari mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 Jonga abatawo mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwewo maonero avo pamusoro peurongwa uhu
ungushoko riripo nderekuti musi wa23 nemusi wa24 May muzvikoro zvese zvemuZimbabwe zvikoro zvese hazvo pachazenge pachiitwa consultation process yekubvunza vanhu kuti curriculum yedu muri kuti chiinayo vabereki varairidzi vana vechikoro munhu wese zvake dunga munhu achiisawo input yake
urongwa hwamuri kushandwawo pamwe chete nemi here semasangano evarairidzi ivo huri kuitwa nebazi redzidzo
pakatanga chirongwa ichi chichiparurwa takanga taziviswa kuti tikatisanganei maunioni ese takanga tatopiwa matsamba ekuti kokwa kuti tiite musangano musangano hauna kuzoitwa nanhasi hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri zvii takatozoonawo pamanotisi tikazvionawo tanzwa munyuzi kuti ndo zviri kuitika ministri yedu inenge inosema zvakanyanya kutaura nevanhu vemaunioni
tiri kunzwa kuti imi sevarairidzi muri kuramba iyo new curriculum iyoyi kana yavari kuti kalai zvikonzero zvipiwo zvamuri kuirambira
zvisati kunyanyoramba panew curriculum iyi tinotarisira nyaya yecontend kuti iri kusiyirira zvinhu zvizhinji kusanganisira zviri musection 7 yeconstitution yezimbabwe zvekuti mwana wega wega anofanira kunge achidzidziswa constitution yake kubva from the lowest level tichitarisa kuti constitution ingadai ichitodzidziswa kuprimary ndozvezvatiri kurambira curriculum iripo chepiri zvatiri kuramba inyaya yekuti haisi kupromota specialization vana vari kudzidziswa zvinhu zvakawandisa chitatu tiri kutarisa nyaya yecontinuous assessment learning activities akawandisa unnecessary burden ingori imwe theory yawedzerwa pamusoro petheory isi yaifunga kuti continuous assessment ichapa vana mukana wekudzidzira kuita maresearch kukwanisa kusolva maproblems emumacommunity mavo saka tikaonera tinoita soti mwana wega wega kana achida kunyora form 4 angatoite kala rimwe chete raanotanga kuasesswa kubva ari form 1 ozopiwa mark a form 4 zvichive continuous tichitarisa maattributes ake maskills zvese zvichiratidzwa achiasesswa muarea of competence yake zvichireva kuti kana ari mwana anoimba anofanira kunge achitsvage project yake yecontinuous assessment yekuimba ikoko zvichitanga kubva paform 1 kusvika paform 4 achiasesswa kusvika azopiwa mark ndokuve continuous zvataakuona ingori imwe theory iri kushandiswa kubirira maresults anobuda kunzi maticha ari kumanikidzwa kunzi garai mapa vana ma25/30 kuitira kuti pa70% yasara chero mwana akafoirira padhuze anenge apasa saka tine hurumende iri kuzvinyebera ichinyewedzera kunyebera vanhu
avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 Chibvumirano chakanyorerana zvikwata zviri kurwisana muhondo iri kuSudan zvemauto eSudan neve Rapid Support Forces chekumbomisa hondo kwesvondo rimwe chete chiri kutanga nhasi manheru nguva dza7:45 PM kuKhartoum America neSaudi Arabia dzinoti rwendo runo nyika idzi dzichaita zvese zvadzinogona kusimbisa chibvumirano ichi chibvumirano ichi chinonzi ndechekupa mukana wekuti vari kutambura uye vakatiza misha yavo nekuda kwehondo iyi vawane rubatsiro uye kuti mauto abve muzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakakosha mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chetswane University of Technology muzvinafundo Riki munyaradzi mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo
kureva kuti hapana chibvumirano chekuti hondo ipere tingangoti vanhu matakatamwa achiripo pakati pemapato maviri ayo mauto ari kurwisana saka asi kushata kwezvinhu kunenge kuri kuonekwa nematvs saka uchizoitawo kachibvumirano kanenge kekuti ayo nekushata kwaita zvinhu ngatisimbotenderai vanhu kuti vabatsirikane asi hondo yedu haina kupera ndozvandiri kuita sekuona pamamirira ari kuita akaita hondo yekusudhani
ndodawo kuti nditarise pane vari kumira sevayananisi tanzwa kuti America neSaudi Arabia vari kumira mirawo chaizvo kuti vaedze kubatsira munoona vaine here ruoko runogona kubatsira kuti hondo igosvika pakuguma
mamirira akaita makakatanwa ari pakati pemauto maviri aya handisi kuona kuine vabatsiri vekunze vangagoni kunyatsoti hondo ipere nekuda kwekuti vese vanenge vari kuramba vakamira pazvinzvimbo zvavo atikati mapositions avo panyaya yegakava saka kutsikiti vekunze ava vangazonyanyouya vachisvikochinjisa mauto maviri aya ari kupikisana handisi kunyatsopaona pachibuda zvakanaka nekuti dai vanga vachigona tingadai tiri kuona izvozvo zvaakutotanga kuratidza kubuda izvozvi but zvokuratidza kuti mapato emauto maviri aya ari kupikisana vachiri kuda kumboedzana masimba chaizvo
nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vachitaura parunare vari kwakare kuPretoria kuSouth Africa. Tochimbotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuHerald mune nyaya yekuti vatori venhau vakanyoresa kuZimbabwe Media Commission vachange vave kubvumidzwa kutora nhau vakasununguka pasina kunyoresa patsva kuZimbabwe Electoral Commission kana bhiri remutemo weElectoral Amendment Bill ratambirwa kuva mutemo neparamende. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Baradza pamusangano wakaitwa muHarare wekuzeya gadziriro dzesarudzo dziri kuitwa gore rino. MuChronicle mune nyaya inoti gwenya remagetsi repahwange Thermal Power Station Unit 7 nasi riri kutanga kugadzira magetsi anosvika 300 megawatts zvichitevera kupera kwenguva yekuongororwa kwaro kuti riri kushanda zvakanaka here navana mazvikokota. Gwenya iri rakagadzirwa nemari inosvika bhiriyoni nemamiriyoni mana emadhora muchirongwa chekuvandudzwa kweunit 7 neunit 8 icho chave pedyo kupedziswa. Magetsi aya anotarisirwa kubatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Pepa nhau repadandemutande renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica chichiita basa rekusekesa vanhu kana kuti comedy. Lenmore Jonasi akawana mubayiro mukuru mushure mekukunda muchirongwa cheBoston Comedy Festival icho chakaitirwa kuEmerson Cutler Majestic Theatre muBoston makare nemusi wemugovera. Ichi chimwe chezvirongwa zvikuru mubasa recomedy muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wanakana kana kumajonga ndimena kuma blessings ndo indi ndipita zvauri pano pa South Africa plokwana ndichikurudzira vana veZimbabwe ngati register vota tibvise hurumende yezano PF tibvise vamunangagwa neparty yavo nebato ravo vanhu vakakokoza mari mukati menyika yeZimbabwe saka makorokoza kutungamira nyika vari kutoita kutungamira kudoko chiko chiumbavha kechiukororo saka register vota vana veZimbabwe tibvise hurumende yezano PF asi ndiri kuona sekuti nyika yashundura nyika yakuona taakuona munhu mumwe chete saka nuti ngati register of vota tipinze hurumende yapresident Chamisa tingapinza hurumende yapresident Chamisa tinozivao na nomiri wezengeza west wajubu sikala wachabuda mujeri kuti mazuva avakasungurwa mujeri amazuva apani mazuwa akawanda saka ringa rejesovhota pamwedzi dzasara mushoma shoma idzi pachapinda president chamisa mapresident wajobo sikala wamuda mujeri saka tirejesovhota wana wazimbabwe tibvise hurumende sanopiefiana kuba mari yenyika tisingazivi kuti hurukopita dzakatengwa ndege dzakatengwa idzi kurussia ndotoona hurumende yezanopiefi ndotofunga zvehondo nokudeura ropa revanhu chete saka tinongoibvisa ndatenda ushamarara machisa voice embassy ndatenda
naiwe witness dhuve kwauhu kusvodavo here kauchingotaura kuti kwai ndiri mutauriri wamonzora mutauriri wamonzora muchinani imwe unokuteverai sure kwenyu hamuchina kana bato kana bato hamuchina mangofanana nehuku yatore gwavana negondo ndozvamangofanana nazvo imwe kwangu vakungozvinetsa ende hamuna nyadzi dai mamuchinyara vanhu mairega kuita zvose zvamunoita vana witness dhuve namonzora uri mutauriri wamonzora wepiko monzora ZANU-PF here monzora MDCT here kana kuti monzora Douglas ina ndipa wisisi ipapo siana ine zvamuri kuita izvi tibatane tibvise ZANU-PF iyo dai mamuri vanhu vakangwara maingovhotera TCC pana chamisa ipapo nokuti chamisa ndeakadosa rudzowa navanhu hazvichachinji zororai mugare pasi kana mashayawa basa zviri nani muvate muridze muridzo
tapinda pastudio pano Studio 7 ama magadini zvenyu ndauyawo ndine akanangana nemurume unotaura uyo unotaura sekuti unotowisira urombo kana kuti unotoita sekuti dai auba urombo panhau yokutaura nawe ungochani pasi pezuva pano ratidai kurarama pasi pezuva nguva yatiri kurarama ino yekusera chataura nezveungochani zvinombori paiko zvakabata seiko chii unotoita inhundugwa here dzakadyiwa navanhu kauti zvii vanhu vakapuwa vakavata here vakadya kuti vasahunzisa kauti vaita sei upenyu hwavanoda kurarama inguva yekuti tingasora tichitaura kupedza nguva yekutaura kungochani dai zvazvadai dai zvazvaitiwa dai vaonekwa dai vadi chiiko chinombonzi ngochani pasi pezuva hakuna chinhu chakazagwa chiri ngochani pasi pezuva upenyu hwamakazvisarudzira ndohwomoda kurarama nhasi moda kuibva urombo hwekuita seiko
PaStudio 7 makadiko iri seimiri parisei pamerekepo haisisi kuno kuti tiribo kunyika yamozambique tiri wadibo zvokuti
Hello, jonga kandimire na Vanzi Sininga muri zaitere ha muri kurova kumwe mukugona kubudisa chokwadi kubudisa chokwadi kuti nyika yakaoma kudai ichiita zvokuba asi munongobudisa chokwadi tinotenda makadini henyu vamwe vose vakateerera vadikani zviri kuitwa nezanupf hama vadikani hasizvo zanupf ngaimboita zvinhu kwazvo chero neni nemaelection aiwa ari kuuya ndisi shuwa kuti zvinoitika kuti panobuda chakanaka ipapo vangaangofanana kuti vanhu varege kuvhota once nokuti zvakafanana
Mamukase vateereri veStudio 7 mamukase mese inangu handisida kupedza nguva ndoda kukotenda zvangu vamonzora vamonzora makaita basa kuti pachinenzi opposition party pari zvino MDC ndiyo yange ine power inavatsvangirai pavakazoti vofa vasiya vabatanidza vanhu vakasiya vese vayo panzvimbo imwe chete kuti vayo chimwe chete monzora ndokubva apinda pakati ndokubva aroparadza paradza zvese vamonzora makaita basa musi unowu mabva mapedzisa titi makansera tatwasara temukadoma mukabva mangotsvaira kuratidza kuti pasina chinonzi opposition kuti vamonzora makaita basa
mukasi vana mukoma jonga vakandimire nevamwe vose kustudio 7 uko ndoda hangu ngotaurira ruchinjiro wezimbabwe kuti kunyarara kwakaita president munangagwa tetera maelection vari kutoziva kuti vanorova teseri neseri kose tichangomuka takanzi maelection aya zvatova zvevision 2030 maelection achazoitwa 2030 murume uyu ari kunyatsoziva kuti akataura tetera maelection ka watobva pachigaro ende nguva yamwari yakwana purezidendi muri kurova pasi this time
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo Direct from Washington. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Democratic Republic of Congo akakanda zvombo zveudzi unokachidza uye akarwisana nevanhu vairatidzira mumigwagwa yeguta guru reKinshasa. Izvi zvakaitika nemugoera. Varatidziri ava vanonzi vaiti havasi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yeupenyu pamwe nekusagadzikana kumabvazuva kwenyika, uko mauto ane pfuti nemapoka anopfurikidza mwero akauraya mazana evanhu pamwe nekutamisa vanhu vanodarika miriyoni. Varatidziri vangangosvika 12 vakasungwa mukuratidzira uku, uye DRC inoti kuratidzira uku kwairongwa nevatungamiri vemapato anopikisa. Nyika dziri mumubatanidzwa weGroup of Seven dzakasangana nezuro muJapan dzikazeya nyaya dzehondo yekuUkraine. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakapindawo mumusangano uyu, kwavakaperekedzwa nendege yekuFrance vachibva nekuSaudi Arabia kwavaive vapinda musangano weArab League Summit muJeddah nemusi wechishanu. VaZelensky vakakumbirisa rubatsiro kuti dzimwe nyika dzivabatsire muhondo yavari kurwiswa neRussia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kugadzirira gungano reZim Expo regore rino, iro riri kutanga nemusi wechishanu muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Zim Expo inobatanidza vanhu munyaya dzezvemabhizimusi, mitambo nezvimwe zvakasiyana siyana. Urongwa uhu huri kunangana nezororo remagamba remuAmerica reMemorial Day weekend uye uchipera nemusi wesvondo. Mumwe wevari kuronga gungano iri vaNesu Manjengwa vekambani yesadza.com vanoti vachange vachishanda nemuzinda weZimbabwe muAmerica, uyo vanoti uchange uchibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kutora magwaro ekufambisa nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navakanjengwa.
Tine mapassport services anobva ivo kubva kuvanhu vekuEmba vanenge varipo vakatitsigira. Manheru echishanu tine business dinner. Mutauri wedu mukuru ndiye ambassador wedu Tadi achifamba, vari kubva ivo kuDC kuzotitsigira kuAtlanta. Saka uyai mose munzwe nyaya yemabhizinesses, how to get into business or what to do in business, siwechishanu manheru. Tapedza business dinner tine welcome party, battle of the DJ, ipapo Paso Nesta Hotel. Saka uyai tisinuke mabhaudhi edu yemuwaisizwe mumhanzi yekumusha kwedu ichirira. Saturday mangwanani tikutanga nemapassport service edu again. Saka vanawo vakabarwa kuno kuAmerica, uyai munyoresa vanhu venyu kuti maZimbabwe ramangwana harizivikane. Saka vanhu venyu kana vakabarwa kuno ngavange vari mapassport avo ekumusha kwedu kuZimbabwe. Masikati eSaturday tine business forum atokuita ipapo Paso Nesta Hotel, neavo vane mabusiness exhibits evanavo vanobva chikutiratirwanazvo izvo muchesaradhi masikati.
Pane mitambo kana vaimbi vachange vari pachiitiko chenyu ichi here?
Sadzo manheru tine mumhanzi vatami moyo anenge achitiimbira iye manheru naJulian King nevamwe vaimbi vatinenge tinavo musi wesaradhi wacho ugovo. Musi weSunday tine inonzi iyo golf tournament mangwanani and soccer tournament masikati, negochi gochi muswere wese paHammond Park ikoko kuAtlanta, Georgia. Avo vanenge vari mabhizinesses uyai please mushambadze mabasa enyu. Tine vekuworld remit father.com, House of Stone vakawanda vanenge varipo, tine over 20 exhibitors variko.
VaAnesu Manjengwa vesadza.com vachitaura naMavelous Mhlanga nyauye vari kuCalifornia muno muAmerica. Vabva vatisvitsa kumagumo echirongwa chedu. IvaAnesu zvakare manheru ndokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindevele.